Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gumi guru 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova miriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu nyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatwa nebhanga guru reRBZ rekuderedza uremu hwemari yeZig kubva pa14 kuenda pa25 kana zvichienzaniswa nedora rimwe rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matano akatorwa neRBZ ndeikuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matano ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi zvinene kuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. VaMnangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yava nenguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vemacivil servants mawages acho anoda kufanana kukwidza tiri kutarisa izvozvo kuti civil service hurumende toita sei tokwidza sei tiri kukurukira nyaya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera central mudare renational assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWatchman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndeye gold. Mari iyi varikutota vachitoisa mapega vachiipega pavanodira. Zvakangofanana nearati gesture dzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months vachadzoka futi vakuti aiwa ra 1 is 100.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma.
Hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kuti vachigadzi pagadziridze imba yeZimbabwe yamaka moto. Aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa. Mamiriro enyika yedu hana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho.
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsvuku nekushaya chekudya. Vamwe vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei. Vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika. Asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo. Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navaJameson Timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina va promise Mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana.
Chakakosha muZimbabwe pare zvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva. Hapasi kudiwa karenzi tsva, hapasi kudiwa meseji tsva, pari kudiwa utungamiriri hutsva, utungamiriri unobuda muvanhu, utungamiriri unoteedzera nekuda vanhu.
Vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seikodzero dzevakaremara, repersons with disabilities, rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition, uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba. Pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa umbowo hwacho. Izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi, tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate rinonzi magistrate court kuRotten Row. Vakasungwa musi wemuvhuro mishongo iro rino iri. Vakangobuda kubva kuremand prison, mapurisa elaw and order akabva atongovapi jii. Vakataona kwauchaenda zveri sunguko rwavapiwa nemutongi hapasisini akavari kutora nenyaya itsva.
Vari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Vakamusunga ivo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa 25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court. Saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga. Ndiyo mhosva yakasungirwa. Mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare.
Saka dare rati kudii?
Pazuva ranhasi Chibaya aenda pamberi pemutongi vaDenis Mangofi. State yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachomi Rufaro Chomi. Saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatirwo akaitwa nemapurisa. Tichibva ipapo ndokubva taenda panyaya yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba. Muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro chocho chekuti vachibaya vabve kumba. Saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kukuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba. Nokudaro nekupera kwekwazenge kwaita nguva nekuti nyaya yanonoga kutanga kutangwa hazienzi kujete chakari mangwana.
Saka vaka chengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuhara Central Police Station vachichengeterwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuhara remand prison. Ndokwavanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhele vanganyime inenge ichiendeza mberi ivo vari muusungwa.
Gweta vaChris Mike vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeamai Justina Kumwara, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fast kuhospitalo kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoiti tani chikopokopo chinotakurawo chivanhu.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbo vemukoti kusiyakov vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nemaxray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaome kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Minister of Health and Child Care, Air Ambulance, yatibate zvikopokopo. Saka iri kubudirira patingati patient airlift vakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridges, yatingati geographical gaps, ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu batsira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengarava mbiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAzaria Dube Nduna, avo vanovesa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kwekuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela iyi kuda kudzinga maforeigners, zvava kutivhiringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kana una mapepa vanhu uya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzemenguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapplya mapemits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorebwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vanovabatsira bati vasingavabatsiri. Vemapemits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vave neruzivo rwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu ange achiaplya, uye mapemits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera ndaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga nokuda kwuwandu hwavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu awa pane matambudziko avanosangana nawo dzimenguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopagwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsewa vanhu vakawanda, nyaya dzehuman trafficking. Saka tikaonti zvakanaka dzimenguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimenguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chairman meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichirovoka kubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. vakakubata choro une asylum yakanaka nemazuva akanaka vanokukusunga saka chinogwadza chikuti vanhu vese vanosangana matambudziko aya nyangwe vamiririri isu nemamwe masangano ava zvitori serious mutemo womunhu muSouth Africa vanoita sekuti chini vane right kungokanganisa vanhu kesi inokwanisa kuvhugwekaswa kumapurisa but unoona kuti haina kwairi kuinda
tichiona iko kusungwa kuri kuitwa vanobva kunze kwenyika yeSouth Africa kusanganisira vana veZimbabwe zvingagadziriswa sei
mavonera ndinozviita ini zvanga zvichida hurumende yeSouth Africa yakwanisa kunyatsotarisisa kuti ione kuti iko Zimbabwe neSouth Africa neMozambique tine dzimwe nyika dzakakomberedza tinongori vanhu vamwe saka pakutsvaka vanhu vasina mapepa vasashandisa utsini nokuti maitiro avari kuita ezvino izvi hatichaiti fanika tiri vavakidzani chimwe chaninga reva ndechekuti dene hurumende yedu yekunyika yekwedu yakwanisa kuona dzimwiri matambudziko osanganiwa navana vezimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti denyika yeduwo dzime nguri yaiva neutongo dzime nguri hwejekerere zvingabatsira kuti vana vakwanise kuti vadzoke kunyika yavo vasiva vari munyika yavo pano kuti vafire kana kutambura kune dzimwe nyika nekuti ndikatarisa nhamo iri muZimbabwe segore rino mvura isina kunaya munhu akabva kuna akati wadzokera kunyika yekwake unoita chini kuti munhu wari pavanga vachibata-bata
chizvarwa chezimbabwe vaAzaria Dubenduna vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 Vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzine chekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti Kamala Harris vakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asati amboita debate saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwii kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai. Inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti iwo vanoti akahwina election ya 2020 yakadzokazve. Ndingati kune nyaya yeObamacare yavakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachiyeba. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi. Saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava, zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapurezidendi havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavhota vanenge vatodecida kudhara. Saka hazvinyanyi kuita mutsindo stereki. Asi ndinoona nyaya yakavhunzwa nawawals kuna waJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akahwina here election ya 2020. JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
Vanongora nezvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas naEvans Ninga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei. Ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo. Kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka Zigi, muri kushora Zigi asingade ngabude. Ko vanhu vaita seiko? Uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidiko. Hamuchaziva zvamakuita kavana opa. Hamusiri mashungurudza vanhu muchipisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZANPF muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yeZigi. Raita seiko makungoita hasha chachiki pese pese. Takakuudzai kare vanhu veZANPF kuti hamuchagoni kutonga Zigirenyu iro. Vamunangagwa torai Zigirenyu State House tarapa.
Tinoona pwere dzichiita mahumbwe. Dzinoumba mota yevhu. Iyo pwere ndiye inenge yakuti kinga mota. Ndozviri kuita vakadhinde Zigi. Mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye 50 cents iyoyo ukaibata kudai. Kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka. Inenge blot paper. Inhumbu yabva pa 6 months. Muri serious here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months. Ndiani ari kuzviita pasi rino?
Pa Studio 7, masora se Hamadi watereri. Ipapa B. Kutaura chokwadi chako chako mukanatso kuzvionaka. Matauri anoita vanhu vezano vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura anokutaura kuti isu vezano. Iko zvinoona vari kitenharo neZigi rakadonha ravanotoona kitenharo nemombe yaora kutaura kuti haichamuka yofure bundu. Zvinoreve izvozvo zviri kuita zano. Zano zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanowo. Saka munofanira kuti munzwire vanhu dzidzi.
Vakadiko vajonga kandimire uyo varonzi Farai Marapira zvaari kutaura izvo ndezvamukoti Matsuru. Chero akada kurimanikidza kuti Zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba. Iye waya asingatambiri Zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire Zigi. Mari yavo yavakagadzira vachipembedza zvine yapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe but economy yacho yakaridika.
Kazuwai vana veZimbabwe, kazuwai. Vana veZimbabwe tikasangwarira apa kapa. Tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana vavo vezano vakazvava kuita manje vakuchitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo. Vauraya maopposition ese anga akasimba. Akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa. Makomrades, akuchiita opposition makomrades.
Ndodambotaurawo nezvepamusoro pevarume avo vanozviti tiri maeconomists vakaita sana Prosper Shitambara naiva vanozvitisa namapanga mazano veRBZ vana Persistent Gwanyanya. Dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambwe kuti murambwe nyaya yeZigold iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema vakomana maekonomist aya ndiwo vari kunyanya kutiuraya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kahle ukuyisa isisindo seZimbabwe Gold Zig.
My government ingabuya with those initiatives. Amayouth amaningi are going to enjoy the initiative.
Uhulumende uthi usezaqalisa ukunikeza abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kuhle ekuwiseni isisindo seZimbabwe Gold Zig ngesilinganiso esedlula amachumi amane ekhulwini esithi kumele umuntu wonke emukele imali le esilenyanga ezinhlanu isetshenziswa elizweni. Kodwa baningi abasola okwenziwe libhanga leli lanxa uhulumende esithi ulakho ukwengeza iholo lezisebenzi. UTobias Mutsingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethule amazwi la namuhla edalele ePhalamende eMount Upton esethula umbiko wakhe wezomnotho, ezombusazwe lokunye owe-State of the Nation Address.
In response to the increased foreign currency pressures,
amanyathelo awathathwa iRBZ ayancomeka kakhulu ngoba azama ukuqinisa imali yethu. Yikho ngisithi umuntu wonke nje kumele awasekele.
Umnangagwa uphinde wathi umnotho welizwe uthuthuka kahle loba nje abathengisa iZig emnkambo wensitha abesithi idola elilodwa elemelika selithenga amaZig angamachumi amane 40 Zig. Emnkambo wemali osemthethweni lithenga amaZig angamachumi amabili lane. Esanda kwethula amazwi akhe, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe izisebenzi zikahulumende zilakho ukuthola iholo elengeziweyo kulandela ukuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kweZig lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise. Ekwenzela ukuthi khona ama wages imholo ithuthuke abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama civil servants. Ngikhuluma nje siphezukwa indaba yakho na ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imholo yabantu but konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu.
Kodwa abaphikisayo bachothoze okwethulwe nguMnangagwa besithi ubekhuluma angakwaziyo. UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli selinye icele lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uthi uMnangagwa usenga ezimithiyo.
Akudaba zalutho ngoba kulanto ezaphuma. Ukuqhakathekileyo ikulungisa uhlupho olukhulu elizweni oluyihlupho lweleadership engekho esikhundleni okusemthethweni.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo ekhokhela inhlanganiso e-Common Market for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya, uthi uMnangagwa ukhonone ngezinto eziningi kodwa akuphumanga mgceke ukuthi indubo lezo ezikhangelane lelizwe zizalungiswa njani.
Umumo welizwe esikule lamhlanje eZimbabwe kayika uphumanga uchasiswa kumbe kusukutshengisa ukuthi ama-solutions akhona uzathathaphi futhi ngayiwaphi ama-solutions akhona.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ukwenzakala elizweni esebenza kunhlanganiso e-The African Cause Trust, uMnumzana Elton Ziki, uthi abantu akumelanga belahle ithemba ikakhulu emalini yohlobo lweZig.
Indaba ze-free market economy umngameli yani uyakuzwisisa. So siyabona ukuthi izinto lezi zizanceda ukuthi iZig ibe namandla.
Ibhanga le-RBZ lawisa isisindo seZimbabwe Gold kulandela ukukhalala kwabaqondisi bamavinkili amakhulu abathi balakho ukuvala amabhizimusi abo uma uhulumende ebabamba ngamandla ukuthi bethengise impahla ngemali le. IZIG yaqala kusetshenziswa ngomabasa ngenye yezimali ezethulelwa uZulu eZimbabwe phezu kwaleyo eyake yaba semphakathini kusabusa owayengumongameli umunye uRobert Mugabe. Ama-bearers checks, ama-bond leyinye imali eyayisetshenziswa elizweni yalahlelwa kachana ngoba yawa kakhulu isisindo. Kusukela ngomnyaka ka-2009 kwasetshenziswa idola leMelika, kodwa uhulumende webandla leZANU-PF wathi akumelanga ilizwe lingabi le mali yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngolunye udaba, umnumzana Amos Chibaya okucelele CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umiso emthethwandaba lamhla eHarare wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Iqwetha lakhe umnumzana Chris Mike uthi umnumzana Chibaya kuthiwa wayetshengisela phandle komthethwandaba eHarare ngesikhathi kuthoniswa amacala ayesethiswa umnumzana Timba labanye bakhe. Ababotshwa bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe eHarare. Umnumzana Timba labanye bakhe sebelenyanga ezintathu bevalelwe e-remand prison. Uhulumende uthi abantu abalambayo emadolobheni abafika izigidi phose ezimbili 1.7 million bazanikwa imali yokudla kunsukwana ezilandelayo phansi kohlelo lwe-urban cash transfers oluphethwe luhlangothi olubona ngeswelo zikaZulu olwe-social welfare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe izolo ngumnumzana Julai Moyo, umphathintambo wohlangothi lolu kusanda kwenziwa umhlangano wamalunga edayele cabinet eHarare. Umoyo uthe sebeqalisile ukufaka imali kubomakhalekhukhwini balabo abazanikwa imali le bebambisana le Net One. Kavezanga ukuba bakhethe njani abantu laba, njalo umuntu munye ngamunye olambayo uzanikwa malini.
The ministry is now transferring all the
ugatsha lukahulumende solulungisa inani labantu esesibakhethile ukuba bathole ukudla.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Jennifer Mswere, umphathintambo obona ngokwethula kwembiko othe uhulumende ulokudla okunika abalambayo emaphandleni lemadolobheni abafika phosa izigidi ezilithumi 9.2 million. Uthe kusiyafika ekupheleni kwenyanga edluleyo izinduna zonke zanikwa ukudla okuyisilinganiso samathani amahlanu 5 metric tons ezigabeni zabo. Phezu kwalokho, phansi kwehlandla lesibili sokunika uZulu ukudla, umswere uthi uhulumende usenike abalambayo isilinganiso samathani afika phose inkulungwane ezisikhombisa 69,000 metric tons.
Cabinet received the report on the food deficit mitigation strategy.
Uhulumende uthole umbiko ngokuswelakala kokudla elizweni kanye lenani labantu asebethole ukudla.
Umphathintambo ohlangothi olubona ngokukhitshwa kwembiko umnumzana Jennifer Mswere uthe uhulumende usezaqala ukupha abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni esithi lokhu kuzakwenziwa kungelani lamabandla ezombusazwe. Abalambayo abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyabongeka okwenziwa nguhulumende, kube labanye abathi kabakutholi ukudla lokhu. Umnumzana Robert Sinyoro uthi umangoye silala eziko, ngakho-ke bafisa ukuncedwa nguhulumende.
My government ingabuya with those initiatives. Ama youth amaningi are going to enjoy the initiative.
Kodwa umnumzana Darlington Matakura ohlala eMasingo uthi kabakakutholi ukudla okuholiswa nguhulumende.
Masikhulu simo ward 17.
Thina kuward 17 siswela ukudla egoromonzi osekuthiye abantu bethwele nzima.
Ingcitshi kwezomnotho okunhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Mlungisi Sibindi uthi kumele abantu bengabandlululwa ngamabandla abawasekelayo ngesikhathi benikwa ukudla kukahulumende. LeZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika, 3.3 billion eyokuthengela uZulu ukudla lonyaka ngesikhathi sesimo esisabekayo. Kusenjalo, uhulumende uthi kukhangelelwe ukuthi lonyaka iZulu liza kuna ngcono kulanyaka enye, ngakho-ke abalimi kumele belungiselele ukulima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithemba ukuthi inyathelo likahulumende elokubhalisa wonke umuntu olambayo ukuthi abelwe ukudla lizaphumelela ngoba labo okuthiwa abalabantwana abasebenza kwamanye amazwe bavame ukuvalelwa phandle kwalolu hlelo. Umnumzana Witness Sikhulu Khumalo, councillor weGcobohholo eCholocho, uthi phose yonke imdeni ayivunanga kuwadi yakhe njalo ayitholi usizo olweneleyo lwabasebenza kwamanye amazwe.
Sizonanzelela ukuthi wona lunyaka esikuwona sinesimo esikhulu esesomiso. Lokho kulethe ukuthi bekuvese kunodubo olukhulu olwamanzi. Kodwa ngokungani kahle kwezulu kwenze ukuthi uhlupho lwamanzi lube into eluhlupho lungaphezu kwayo yonke into ongahle uyicabanga. Ngoba izifuyo ezikhona azinamanzi, abantu ngabanamanzi, izinyamazana egangeni. Yes, thina sakhele duze neWange National Park, sinabondlovu, sinabompisi, sinazo zonke nje iy'nyamazana ongahle uzicabange, nazo zethembele kulawo manzi kawekho.
Sesikhuluma ngesomiso-ke, ungasichasisela ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kulo sizo olutholakalayo na?
I-social welfare iyazama ukuholisa abantu, kodwa-ke uma ingabe iholisa, kuholiswa abanye, kuholiswa wonke umuntu. Ekubeni kathi thina njengokhansila ka-Ward 1 ngiyakunanzelela ukuthi wonke umuntu kulo unyaka abhekelele ukuthi isifiso sethu nomthandazo wethu kubona be-social welfare nakuzona iy'nhlangano ezizimele ngabe ziyakunanzelela bonke kusukela komdala kuze kuyofika komncane baphakathi kwendlala, babhalise bonke abantu kungabi nomuzi ozoshiywa. Ya, ngoba uma kubhaliswa kuyake kukhethwe kunanzelela ukuthi maybe kushiye kugogothile ngoba abantu abakhe maybe bangaphesheya kwelizwe, abanye babe bese-South Africa, abanye bese-Botswana, abanye besume kuma-UK or any part of the world. Kodwa unanzelela ukuthi ukuphuma kwabantwana besiya ngaphandle kwelizwe akusho ukuthi kuyasiletha lapha isinkwa ekhaya. Ugogo lo noma umzali lo noma ukhulu lo usala ephakathi kwendlala. Sinamahunter afana nabo umathupula hunters, uyancedisa ezikolweni ezifana ne-Ward 4, Ward 3, Ward 1 ezakhele i-concession yakhe lapha ahunter khona, uyakufaka ukudla ngaleso sikhathi uma kutholakele. Bese siba naye futhi ofana no-Lord Hunters, uyazifaka kulezo zikolo eziyobe ziye zaba nenhlanhla.
Lo mnumzana Witness Sikhulu Khumalo, ukhansela ka-Ward 1 eCholocho, obexoxa ecingweni ese ekhona le eGcobohholo line eCholocho. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaphindisela kulandela ukuhlaselwa ngele Iran ngamabhomba ohlobo lwama-missiles afika phose amakhulu amabili, i-118. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ele Israel lithi lizazivikela ngendlela zonke njalo lilakho ukuhlasela kwele Iran. Kodwa ele Iran lithi lizajezisa kabuhlungu ele Israel lingahlasela ilizwe leli. Ukwesatshwa kuba amanye amazwe alakho ukungenela impilo. Kudingwa abantu abafika ikhulu elwandle eduzane ledolobho leJibouti kwele Chad, lapho kulabathwala iziphepheli ababambe ngamandla bezama kuya kwamanye amazwe abedlula amakhulu amathathu ukuba beqele elwandle. Abahlenga abantu bathi kabakwazi ukuba kuyini okwenza abantu laba babanjwa ngamandla ukuba benze lokhu bona besiya kuzwekazi le-Europe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Weze patelanele Melika, abasekeli ababili abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika uMnumzana Tim Walz loMnumzana J.D. Vance bangqikilene kungxoxompikiswano iqhutshwe izolo ngumsakazi we-CBS bachiyana ngemibono kwizinto ezimqoka ezithinta impilo kaZulu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bathinte indaba ezichiyeneyo ezifana lokusungula imisebenzi, ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana, ikakhulu elokuthi bakhiphe izisu kanye lodaba lwabantu bokuza abangena eMelika bengelamaphepha. Abancintisa bephambili kukhetho lukamongameli besekelwa ngababili laba ngumnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans osekelwa ngumnumzana J.D. Vance, lo nkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats njalo osekelwa ngumnumzana Tim Walz. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, uVance yena othi abantu abavela kwele Haiti bantshontsha omangoye babanikazi lezinja besidla edolobheni leSpringfield e-Ohio, uthe uZulu weMelika usethwele nzima ngokuswela izindlu zokuhlala ngoba sezithathwa ngabantu abavela kwamanye amazwe abangelamaphepha. Uthi imbangela yimithetho kaKamala Harris loMongameli Joe Biden emibi.
You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes.
The imbadalo yerenti iyadula ngenxa yezigidi zabantu bokuza abangela maphepha abathatha izindlu ezivele zisilela.
Evikela unkosikazi Harris, umnumzana Walz ukulandule lokhu esithi uVance loDonald Trump kumele bachiye umkhuba wokugcona abantu bokuza bebethesa amacala abangawadalanga. Uphinde wasola uTrump loVance esithi kabahloniphi amalungelo abesifazana ngoba besekela imithetho ebavimbayo ukuthi bakhiphe izisu nxa kulesidingo.
How can we as a nation say that your life and your rights
singatsho kanjani njengelizwe ukuthi impilo yakho lamalungelo akho akoqela ilungelo lokwenza okufunayo ngomzimba wakho?
UMnumzana Vance ukuvumile ukuthi ngempela amalungelo abesifazana aphathelane lempila kahle yabo kumele ahlonitshwe. Kepha uthe ilungelo lokuthi bayavunyelwa yini ukukhipha izisu kumele libe ngumlando wezabelo athi uhulumende wezwe lonke. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi avotele yena lo Trump ngoba bezaletha intuthuko. Kodwa uWance uthe ababili laba balakho ukubuyisela ilizwe emuva bengakhethwa. Ngokunjalo uthe uZulu kumele akhethe yena lo nkosikazi Harris abe ngumongameli. Ingxoxompikiswano yayizolo ibingela kuxokozela okube khona kwekaTrump loHarris kunsukwana ezedluleyo. Kutsho olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringai yena othi uVance nguye onqobileyo.
Bekungela kuthethisana lokukhuluma phezulu komunye, uJD Vance ubuye prepared and he showed ukuthi he's a skillful debater. Governor Walz hayi ngathiwa it was his first time in a major outing.
Ukhetho lweMelika luzaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo lapho abantu abazakhetha khona umongameli omutsha phakathi kukankosikazi Harris lo Trump yena oseke waba kulesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Le
linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende womanyano aphatha ngayo abantu bokuza ngesikhathi efikisa insuku ezilikhulu ephethe intambo zombuso. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazane kakhulu abeZimbabwe kwele South Africa, unkosazana Victrice Matutu, uthi kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende womanyano usuku waqakathekisa ukuzingelwa lokubandlululwa kwabantu bokuza wasekwenza impilo yabalamaphepha labangelawo yabanzima kakhulu.
Bakwenela abantu bakithi bayabotshwa kakhulu, bayavalelwa, bayagwetshwa izinyanga mpela ezimbili kusiya kweziyisithupha. Emsebenzini lapha sokunzima, abantu abaningi abasasebenzi, kuvinjwe ukuthi umuntu angaqhatshi umuntu ongelamaphepha. Lalabo abantu kade besizwela besiqhatsha singelamaphepha abasaqhatshi manje ngoba sebesesaba ukuthi bazabotshwa.
Owesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi selokhu kwangena uhulumende womanyano sebephenduke omabonwa babulawe, kukanti bebekhangelele ukuthi uhulumende womanyano uza kwenza kube ngcono ukuthi bathole incwadi zokusebenza kwele South Africa.
Okwenza futhi njalo singabi lawo amaphepha afanele, ama-passport ayadura. Uku-apply i-passport manje eZimbabwe i-5,000, nxa ungelayo awuyenelisi ukuthi u-apply le passport.
Umnumzana Lane Simlilo, umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe, e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi indlela uhulumende womanyano aphatha ngayo abokuza isibachiye bethithibele.
Besicabanga ukuthi uhulumende lo bumbano uzokwakha isizwe, babonise ama-Africans ukuthi baba united nabantu base-South Africa. Pho engathi sibona sokukhona ukuhlaselwa thize kwabantu bokufika behlukunyezwa, engenelwa nasema-church.
Omunye njalo owesifazana weZimbabwe laye othande ukuthi igama lakhe ligodlwe, uthi bakhala ezimathonzi kuhulumende womanyano ukuthi abasize abaphe lamaphepha asebawabotshelwa emini lebusuku.
Isicelo sokuthi kuze abantu bezokwazi ukuba nama-passport and sifakelwe ama-permit khona nalabo abagangayo kuze bezokwazi ukubabamba easy.
Kodwa-ke uhulumende womanyano yena uthi akabuyele emuva ngenhlelo zakhe zokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ongena lokusebenza kwele South Africa wenza lokhu ngokusemthethweni. Esethula uluhlu lwalokho okwenziwe kuhle lugatsha lwakhe ekhasini lohlangothi lwendaba zasekhaya ku-X, umnumzana Leon Schreiber uthe ukwengezwa kwenhlelo zokuqinisekisa ukuthi imithetho yokungena kwabantu elizweni iyalandelwa ngezinye zezinto lolugatsha oluzincoma ngazo. Langamazwi agcizelelwa ngiphatha intambo ogatsha lwezemisebenzi unkosazana nomakhosazana Math, yena othe baza kwengeza iziphathamandla zalolugatsha ezihlola amankampani kugoqela lokuthi abasebenza kuwo balamaphepha zisuke kunkulungwane ezimbili 2,000 labor inspectors zibe kuzinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 labor inspectors. Izizalwane zeZimbabwe zithi lokhu kutsho ukuthi impilo yazo kwele South Africa imnyama emuva laphambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sakuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani zihloko zami, sanibonani balaleli beStudio 7. Mina ngingomunye wabalimi. Ukuthi njengoba silimile njengolwe, nxa sifaka bakithi imali yethu asiyiphiwe ngesikhathi. Amabele ethu kangena hla 21 days lisibhadala ukwenzela ukuthi lathi sibone esikwenzayo. Ati sizokuthiwa farming is a business. Nxa ifarming iyibhizinis ngizathi sengifaka amabele ami ngihlala inyanga eziyi-10 ngingaphiwanga imali yami, ibhizinisi yami iyakuhamba njani? Ngoba siyancenga kakhulu ngoba thina njengabalimi sihlala emaphandleni nonyaka indlala. Uhulumende uyakhuluma ethi akunamuntu ozalamba eZimbabwe, thina kasiphiwa ukudla yibona abaphethe uhlelo lokudla. Bathi thina siyalima ngapha, lina esilima kini lingasibhadali futhi imali zethu kathi thina singabanga.
Injani basakazi, injani basakazi, ayi siyaphila basakazi. Hayi siyabonga kakhulu indaba esisinikeza zona. Esithandathu ukuthi athi sikhuthaze lapho ngathi ukuhanjelwa khona emuva esigabeni zethu emzumbila. Elupane ke 52 lapho engiqhamuka khona. Sinesibhedlela sethu esikhulu abantu umdlangozi. Asinamanzi. Kwathi yabona manje umnango wakhe edingana le moto eningizana le nduna. Dingana ne moto eningizana le nduna ukuthi manje ngabuya khuphi itraki eliyi-1 ingihambe lebhora. Yebhora lenzela ukuthi iy'nkomo zibe zithole amanzi, ukuthi abantu bebethole amanzi, ezibhedlela zithole amanzi, but ukwazi ukukhupha imali enikeze lezo nduna. Uyabona nje iy'ndaba zazo lezo nduna lezi, lazo zithanda kuphela ukugibela kuphela, zithanda ukuhamba ukuphiwa, ukuthi ecabangele ukuthi umakhelwane kuwucele ucele ukudla kwakhe. Naye ulala kwampa engadlanga laleyo ndlu, lala ingenakudla.
Silubone Studio 7, hayi khona kuyaphambuka izinto. Abantu singakhulumi sithi thina lokho kubotshwa kwabantu kubuyele e-Government of National Unity. Bekuvele kukhona la last year abantu bebevele begijinyiswa ama-green bomb. Kwapaswa umthetho okokuthi ama-green bomb abantu abagqoke green kodwa sekufanele behambe besetsha abantu bekumisele emgwaqweni, bekubuza ibhasi emgwaqweni. Kwakuvele kukhona kodwa kuba wesi kuqalise last year amavoti athe fika vele atholele okokuinto kukhona. Okunye-ke ma ufuna ukuba lisela njona lo ndoda ozibize ethi ngudokotela uqala ukugraduate khonale ehhofisini yezanu p f futhi wena ungowezanu ubususiphuma-ke le degree yokuthi wena uyinyanga. Inyanga leyo isitshintshi inyanga isiba yini? Iyi-traditional healer ebisisiye sibhedlela ithi hayi ndini ndisitula ukutonga ngudokotela kathi yena ufanele ukuthi ebhuhera ayelapha yena usezenza udokotela so dokotela lwayo i-traditional healer.
Ngilele Studio 7 njengoba sebevule ibhizinisi lamapasipoti egoli ma kufika isikhathi sabavoti bazohambisa yini ama-ballot paper ukuthi labo bantu bavote bekulelizwe? Lowo mbuzo lo sicela ukuthi beuphendulele, libizele abantu bezalo besiphendule lokho ukuthi ma kufika isikhathi sabavoti bazohambisa yini, ngoba manje bacabangela ukuthi abantu labo bafuna amapasipoti ukuthi kuyavotwa. Abasoze bekucabanga ukuthi labo bantu babahambisile amaphepha okuvota.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamuhla uhlelo lwabadabuka kwamanye amazwe kwabadabuka eZimbabwe kodwa behlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokuwa kwesisindo sezika. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ lenza kahle ukuyisa isisindo se-ZIG. Uhulumende uthi usezaqalisa ukunika abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Sixoxe njalo lo councillor weGcobohlo line eCholocho ngaphansi kwenduna uTate Gulu esithi lelo lingaba linyathelo elihle ngoba abantu bayalamba njalo labo abangafakwayo kuhlelo lukahulumende ukuthi behole ukudla. Bathi ngoba kuthiwa balabantwana abasebenza emazweni kwesinye isikhathi ababathumezeli lokho kudla. Sizwe njalo udaba lokuthi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.